This a one for the girls them. This a one for me girlfriend. Things turn up, rust for me clean up. Put it sweet say mango. Love you no deepa in the moto we kwa shango. Unondi pisa kungete se trepa rango. Koda uwe wangu ni future ni pamuti ndo. Charita mururu seri kogomo tichidya tsanza nenunguru unondipengesa kuita sechikunduru kuisusura ndacho mudzi yechingwa sedunde samwari zvakarongwa kuwirirana kwedu kune chinangwa mumwoyo mune jeri uri musungwa nekuti ndo 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 kuda newewe newewe unondida ngatigare takadaro kusvika tafa handikusiye kusvika ndafa unondipedzera handimbosafa for the rest of my life ndoda uve lava baby but wakura ndafarira zvawakatakura zvikandava nendebvu kuita satakura ndoda kana the way yaunotaura you be my wezangu zvese zviri pauri zvinde zvangu ndi bebu nondi viringa maziso pauri ndinenge ndakakuringa nekuti ndo 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 kuda newewe newewe unondida ngatigare takadaro kusvika tafa handikusiye kusvika ndafa unondipedzera handimbosafa for the rest of my life ndoda uve lava sweet semango love you unondipa ine moto wekwa shango unondipisa kunge tese trepa rango ndoda uve vangu une future unge fango sizive kuti ndo 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 kuda ndo kuda ende we unondida unondida ndo kuda ndo kuda ndo kuda baby unondida unondida ndo 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 kuda newewe newewe unondida ngatigare takadaro kusvika tafa handikusiye kusvika ndafa unondipedzera handimbosafa for the rest of my life ndoda uve lava.